chandingatanga hangu kutaura ndechekuti Sadhaki ngevatete kana Sadhaki muyananisi Sadhaki inogona kunge iri hama yepedyo asi vagadzirisi vemuchato vanoita kuti vagone kugarisana nguva nenguva ndipapa naamai vari mumba saka nyaya yekunge kuti munyika munge muchiita vantu muchivandudzwa zvinhu zvakawanda wanda zvingaite kuti sarudzo dzinozoitwa munguva inotevedzitwe mune zvakanaka inyaya inofanira kunge yange ichigadziriswa nemapato matatu ari muhurumende yemubatanidzwa vatete vachipota vachiuya vachiyananisa apo panenge pasiri kunzwananwa zvino kuti tibve tatarisira kuti iyo Sadhiki ndiyo yabva yauya nemutsvairo kubva yati yakutogadzirisa matambudziko edu ese aiwa tinenge takutarisira zvakati wandei kuna iyo Sadhiki yacho ndobva ndapinda ipapo ndichiti zvimwe zvingada kuti titarise rinhau yekuti mukatarisa rinhu paumbwa hurumende yemubatanidzwa kubva panyoreranwa pasi chibvumirano ichochi cheglobal political agreement imomu Sadhiki macho maitawo dzimwe nyika dzanga dzichiita matambudziko anogona kunge achitopfuura anga ari muzimbabwe tinogona kutarisa isusu kumadagascar uko kwakatorwa utongi nemasimba oro nechisimba tinogona kutarisa isusu kudemocratic republic of congo kunorwiwa zvinotyisa nguva nenguva saka Sadhaki inogona kunge ichinge ichionawo kuti yaneta uyezve ivo vamwe varimu vatungamiri vari mumusadhaki macho imomo vanitoriwo nezvinetwa zviri kunyika kwavo zvekuti zvinenge zvaakuvaremera kuti varambe vachimboti mangwana mangwana inyaya yezimbabwe
asi semaonerenyu vamabhenge chii chiri kupa kuti nyaya yekuvandudza zvinhu inge ichiti nonokei asi paakutotaurwa kuti paroda kuti paitwe sarudzo gore rinouya
chamungada kuziva inini ndechekuti kunyange zvazvo pakazenge panyoreranwa chibvumirano chekuumba hurumende yemubatanidzwa kana kuti icho cheglobal political agreement chekushanda pamwe chete pane vanoziva muchibvumirano ichocho vakafanana nezanu p f iyo yakanga iri mumasimba kubva kare kuti zvese zvikaitwa zviri muchibvumirano ichocho ndo mbirombiro chaibvo dzakafana dzekuti ndokubva kwavo kumapa masimba saka zvinovapetsera vanhu vezanu p f kuti vange vachikanda zvidhina mumugwagwa.